A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 22nd, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the increasing number of xenophobic attacks in South Africa.
Several houses and cars belonging to foreigners have been targeted in arson attacks in several parts of South Africa, namely Cape Town, Pretoria, and Johannesburg's Rosettenville.
Foreigners, including Zimbabweans, are now living in fear as the attacks are expected to escalate during or after a march being organized by locals on Friday to vent their anger against foreigners who are being accused of taking their jobs and using social nets at the expense of the locals.
And also, we are going to discuss or talk about what's happening here in the USA, in America, where President Donald Trump has come up with laws that are targeting immigrants who are namely or mainly undocumented. So we are also going to discuss about that.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we are going to call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Madeko, Mamelodi, Pretoria, vanhu vakarohwa vakapisirwa dzimba vamwe. Vamwe vaimanyisiwa asi izvi zvakaitika kuMamelodi Madeko. Hazvitinei nokuti munhu unobva kuNigeria kana kuti unobva kupi. ZvemuRosettenville ndo zvazvakananga nezvakaitika kuPretoria West kunana Atteridgeville. Vava vakativo tiri kurova vanhu vanowisa madrugs muSouth Africa, vamwe vanokonzera chiteve muSouth Africa vachibva vati ava vazhinji vavo maNigerian. Saka ndopa vainyanya kutingati kutarisa dzimba dzavaiti ndidzo dzinoitigwa uhori ihoho.
Ngemva kwamavhiki ambalwa kugamuke kuhlasela kwaba kwamanye amazwe elokishini leRosettenville eJohannesburg, lapho kutshiswe khona izindlu zabakwamanye amazwe ezilitshumi lambili, ukuhlasela lokhu sekumemethekele esigodlweni sePretoria. Izizalwane zakwele South Africa zitshise izindlu ezimbili zabakwamanye amazwe ePretoria lezi mota ebesendaweni yokuzilungisa ezingamachumi amathathu. Abakwele South Africa bethe sabakwamanye amazwe ikakhulu izalwane zakwele Nigeria umlando wokuthengisa izidakamizwa kanye lezocansi.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at +1 202 619 2077 and we are going to call you right back.
Hongu, nasi tiri kutarisa ne zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Uko tinonzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kutambiswa chamutava nhava nezvizvarwa zveSouth Africa vari kuparadza midziyo, dzimotokari, dzimba pamwe neupenyu hwevanhu ivava vachiti vamwe vari kuvapomera mhosva yekutora mabasa, vamwe vachiti vari kuwisa zvinodhaka nekuitawo mamwe mabasa erima avanenge vachiti ari kukanganisa magariro avo. Tinonzwa kuti nezuro kune zvakaitika mumusha weMamelodi uri muPretoria. Uko tinonzwa kuti nezuro kwakaita kurwisana usiku vana vekune dzimwe nyika. Tinonzwa kuti kusanganisirawo veZimbabwe vakabatwawo mukurwiswa kwevekunze kwenyika ikoko, vachiparadzirwa zvivakwa, zvitoro nezvimwe zvakadaro. Tinonzwa kuti kurwiswa uku kunoteverawo kuparadzwa kwemabhizimusi, dzimotokari pamwe nedzimba dzezvizvarwa zvikuru vekuNigeria zvakaitika kumusha weRosettenville uri muJohannesburg. Vanotaura vanoti meya waikoko webato reDA ndiye akati paakatora mhiko mushure mekunge asarudzwa masvondo mashoma apfuura, akati aruda kuona kuti achenesa nzvimbo yake kuburikidza nekubvisa kana kuburisa munzvimbo iyi vese vekune dzimwe nyika vari kugara muJohannesburg. Zvinove zvaakutyirwawo nevakawanda kuti zvaakupararira. Tinonanzwa kuti zvaapinda muCape Town. tine vamwe vatataura navo vari kunana Durban vari kuti hasi zvasvika asi vari kuti tatogara takabatiraura mumaoko nekutyira upenyu ndonyaya tiri kukurukura muno muAmerica tinonzwawo zvakare mutungamiri weAmerica Donald Trump vari kutaurawo nyaya yekuti zvisvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno zvikuru vasina magwaro ekuti vange vari muno vavari kuti undocumented nevamwe vari kuitawo kuparadza mhosva vanofanira kunge vachidzoserwa kunyika dzavo tinonzwa kuti vatoisawo kurudziro kunzvimbo kana matunhu kuti vange vachitora mutemo iwoyo zvakasimba vachiti mapurisa ematunhu anofanira kunge achibatsirawo vanonzi veboka reice kuti vange vachiona kuti vasiri vemuAmerica vasina magwaro vange vachidzoserwa kunyika dzavo ndonyaya dzatiri kuti kurukure wese munhu hazvirevi kuti tingotsvaga vanenge vakasangana nedambudziko chete aiwa asi kana mune nguva yekupinda pachirongwa pindai nekuti chirongwa ndechenyu Chris
yebo jonga lamhlanje ke zulukandaba sixoxa ngodaba loku chaywa lokuxotshwa ukufuna ukwenziwa izizalane zakwamanye amazwe eSouth Africa njalo siphathe lalapha ukubana sokusiba lodaba oluphuse lufanane hayi luyafanana kuhambelana kodwa hayi akusoze kufane nje la ukwenzakala eSouth Africa kodwa ke liyazi ukubana umongameli omutsha umnumzana Donald Trump usefake imithetho yokubana labo abangela maphepha akuhlala lapha labanye ukuthiwa khona ngabadala amacala kuzamele babotshwe babiselwe emakhaya njengalokho okuhlala kusenziwa kwele South Africa abantu ababe bengela maphepha bephoselwa emagumba gumbeni besiwe elindela bese besiwa emakhaya abo sokuphosa kufanane ke lapha njalo ke lamhlanje sifuna ukuzwa ukuthi lina lapho elikhona nxa lisemazweni wona la esixoxa ngawo omabili kuhamba njani khona ngapho jonga
tirikumirira kuti tinge tichipinza vadari vedu mudariro tiri kutarisira kuti tichange tichiita hurukuro tiina advocate Gabriel Shumba vesangano reZimbabwe Exiles Forum kuya vadhewa mavhinga vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nehuman rights watch kuchamhembe kweAfrica pamwewo nava Cassius Mpofu chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa asi takamirira kuti nhare dzinge dzichitikwanisa kuti batane nevatiri kutaura navo kune vateereri vanyorawo pafacebook yedu yevhiuwe ishona vachitaurawo nezviri kuitika kunzvimbo dzavari muSouth Africa tombonzwa kubva kuna mukoma Charles mubva kure vari kuti iwe kucape town kuchiri right hako tine urombo kune avo vawanikwa nedambudziko rakadairi tongokurudzira kune avo vanogara mumalocation sesu kuti kana usingagutsikane nemamiriro akaita nzvimbo yauri edza kuti paunobuda mumba uchienda kubasa utakure maimportant documents ako akaita semabank cards passport nezvimwe zvakakosha mukoma Prince Quinton office vanoti nasi tatosanganisa mari tikatenga lunch kubasa Kempton Park hakuna iyoyo Pretoria kwakazara vanhu venyaope vakashaya nyaope vanofunga kuvanda nezinofobia iyo vachiba koya mukoma Ronald Makusha vanoti maonero angu wangova humbavha chete wakungoshungurudza vanhu vane mashopu chete kana usina chaunacho seni sununguka hatizive kuti ichokwadi here kuti kana usina chaunacho haukwanisi kubatanzirwawo mukurwiswa ikoko mukoma Farai Masukume hanzi chandinoona apa ndechekuti muSouth Africa especially muhurumende yeSouth Africa muchine musarira yemamwe makurukota achine ruvengo uye kuti vasina kubvumirana nevamwe vavo kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvigare munyika iyi asi izvozvo ndoona zviri zvinhu zvakaipa ndo vanhu vari kukanganisa magariro evanhu ivavo asi hurumende inoziva kuti ingatora sei matano aya Chris
yebo jonga ai udaba lolu lunzima kakhulu jonga sizwa kuthiwa ke edolobheni le Rosettenville lapho okuchiswe khona izindlu ezifika zona 14 ezabantu okucatshangela ukuthi ngabe Nigeria ikakhulu kodwa ke labe Zimbabwe sebesesaba ukuthi lapha lathi kuzasibamba ngoba kukhanya hayi bayachaya abantu bakhona kukhanya bayachisa izindlu and kuthiwa abantu bakhona labo ngabasakhulayo wechidiki abagijimisayo besebethola umsebenzi ngoba bathi bona imsebenzi abala ithathwa ngabantu bokuza
asizwe abadi kuenda kunoshanda kuma prize kwatinosenza zvechita mari yedu abadi kupinda mune vaya mabasa abadi kudzika pasi pemugodhi saka tinotora basa here iwo usingade kurishanda nyika iri kutotaiwa iri kufambisirwa economy saka tanzwa kuti vazuma vataurawo pamusoro penyaya yekutaiwa garisana ine vamwe zvakanaka atizive kuti zvichatambirwa here nevanhu kana mutungamiri wenyika akurudzira kuti vanhu vagarisane
Hai chonga ngizwa kuti bona ngani silo guest yetu lapho sikhona lapho ecingweni
Hello 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 vama vinga Hello nare yacho inenge isiri kukwanisa kusvika kwavari vama vinga ndofunga tine tiri kuita dambudziko regai timboona kuti tingaite sei nekuti tine mavhidhiyo atakwanisa kunge tichibatanidzawo kuti tiratidze vanhu zviri kuitika muSouth Africa tikawana mukana wekuti tinge tichikuridzirai muchiona asi tiri kuramba tichiedza kuti bate vadare vedu Chris
Ye chonga sicela ke lisichayele ucingo lapho elingaba likhona incingo zingani ziyakhathaza kodwa lingaqhubeka nje lisizama incingo zethu isilo 0012026192077 kumbe nxali ku WhatsApp liyasithumela ke i WhatsApp message ukuze silifonele inombolo zethu zithi zona +12026194 35065 iyo ke chonga leo
Regaiti mwende redu mperi tishinzwa zwa nyorwa neva tereri ve Studio 7 pa VOA Facebook page edu anzina mkoma rec chinema uri bizi kutaura urumende vamwe koye kunyika kwako iri seiwo ndofunga vari kupindura mkoma farai vanga vachiti murumende South Africa mune vamwe vasirura kuti vanhu vagare munyika iyi koya privilege masaile anzi kuno ku Durban Central akuna mere mere asi takavayambira kuti vakaitanga tinodzorera muzenda Benjamin anzi changova chijairira vakashaya upe vonetsa vemashop vachitora zvinhu ndofunga vari kutaura ivo vanenge vachipwanya midziyo yezvinhu vachiyevanhu asi ndamboonawo imwe video pa Al Jazeera kune mimwe misha vagari vemo vemu South Africa Chris vaumba makomiti ari kuchengetedza zvitoro zveve kunze idano rinokurudzirwa rinonakidza rinotoita kuti vanhu vasununguke ndatoona vakomana vacho vari kutopanana nzvimbo dzekugara vachishandira vachitiwo ndotasa zvitoro zvakati motasa zvakati vamwe vakauya vachivamisa
kuhle kakhulu chonga ngoba isiyezu kuvana aisibo bonke abafuna kwenzakale khonoku vakhona ba abanye abanengi kakhulu inengi le South Africa abathi bona hayi sifuna ukuthi sihlalisane kuhle labantu ngoba ilizwe le South Africa liyakhiwa ngabantu abavela emazweni ehlukeneyo jonga
vamavinga vanenge vadzoka parunare vamavinga
baba makadiro
tiri vapenyu makadiro tine urombo kuti nhare dzinenge dziri kuita majerasi asi tafara kuti mapinda pachirongwa vamavinga muri mu South Africa ndinodaira kuti muri mu Johannesburg
wangu ndizvo zvondiri mu Johannesburg
tinonzwa kuti mu Johannesburg kumusha we Rosettenville ndo kune kwatangira mere mere mungatudzawo zvinhu zvakamirawo sei iye zvino mu South Africa imo
chekutanga chandoda kuti ndizivise vatereri ne Studio 7 ndechekuti matambudziko mirijonga inenge ichitasa vanobva kunze vabva kure mukati South Africa ava nemakore achiitika mhepo iyoyo inoti ikasimuka sezvakaita 2008 yakasiya vanhu vanodarika makumi matanhatu vafa vanozvizvarwa zvekunze kwenyika yeSouth Africa saka zvinogaroitika asi dambudziko guru nderekuti chekutanga hurumende yeSouth Africa haisi kutora matanho azere ekupedza dambudziko ekusunga nharadada dzinenge dzaita izvi zvakarewo ekuratidza kuti kune mutemo chepiri ndechekuti vatungamiri vemuSouth Africa vakasiyanisana mune zvematongerwo enyika kazhinji ndo vari kutunhidza vanhu vachipesvedzera pane mashoko akataurwa nguva yapfuura nemutungamiri weguta reJohannesburg vaHerman Mashaba vachitaura kuti dambudziko nderekuti vanhu vanopara mhosva kana kuti matsotsi vabva kure. Ndochekutanga chakakanganiswa ichocho ndochinosimudzira nekurunzira kuti vanhu vazo kuti ngativovei vanobva kure. Zvakare kuPretoria ndoma mashoko akataurwazve nemukuru wezvehome affairs vaMalusi Gigaba vachita sekuti mhosva dzinonyanya kuparwa nevabva kure kana kuti nevanobva kune dzimwe nyika dzisiri South Africa. Izvozvo ndozvazoita kuti mumusha weResult interview vagari vemu vachiti ivo kune nyaya dzezvekutengeswa kwe zvinodhaka madrugs zvakarewo zvechipambi chinenge chiitirwa mudzimba zvemabrothels vakati ivo vava kutora mutemo kuuyisa mumaoko mavo kuti vachitanga ivo kurova nekupaza dzimba nekurova vabva kure vese kunyanyanyanya zvizvarwa zvekuNigeria. Asi isu sevanorwira kodzero dzevanhu tinoti vanhu havafaniri kuregwa vachitora mutemo vachiuyisa mumaoko avo chekutanga. Zvakare mapurisa anofanira kuita basa sebasa. Chetatu, utungamiri hwenyika ngahutungamire huchitaridza pachena kuti vanosvora nyaya yezviitiko zvezenofobia, nekuti kana zvichida kubva kumusoro kana vazuma vasina kutaura dambudziko irori hariperi. Tinoona kuti dambudziko rakakura kwazvo nekuti vazhinji vanenge vasingatozivi zvavanenge vachitaura. Vanenge vachitaura kuti yeye tinotorerwa mabasa edu, tinotorerwa madzimai edu, tinotorerwa misha, tinounzirwa matsotsi. Asi hazvisi izvo nekuti kune zvizvarwa zvakawanda zvekunze zviri kushanda mabasa anokosha mukati meSouth Africa zvinosimudzira nyika, vanochibhadhara matax avo mitero nenguva, zvinoita kuti nyika yeSouth Africa igone kuwana mari yakawanda yekubatsira vagari vemuSouth Africa. Asi zvese izvi zvinotsipikwa. Rimwe divi rinoda kuti rionekwe nderekuti vemapepanhau vatapi venhau mukati meSouth Africa vanonyanyawo kurunzira kuti pakangoitwa mhosva kana kuti pakaparwa mhosva nemunhu, chavanotanga kuziva ndekuti munhu iye ndewe kupi. Ngatiti panga paine munhu wekuNigeria, vanobva vati vanhu vekuNigeria ndo vari kuita zvakati mukati meSouth Africa. Zvoita kuti mukati menyika vanhu vasingazivi vaya vonyanya kuvenga vabva kure. Mweya iwoyo woramba uri mukati mevanhu, mapurisawo asina zvaanoita kudzivirira mhirizhonga kana kuchengetedza midziyo neupenyu hwevabva kure mukati meSouth Africa.
Asika vamavhinga, tinonzwa kuti mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vakataurawo vachishoropodza zviri kuitika izvo, vachikurudzira vanhu kuti vange vachigarisana murunyararo. Hatingati here ipapo vatotora danho hombe ranga richitarisirwa nevanhu, sezvamuri kutaura kuti hurumende ngaitsigire kana kutsinira nyaya yekugarisana?
Idanho rekumapeto kana zvichibva kumukuru wenyika akaita savaZuma, nekuti chinodiwa haasingori mashoko chete kwete aiwa. Chinodiwa ndechekutaridza nemabasa nemaitiro kuti zvechokwadi hurumende yeSouth Africa haidi zvachose chose kuti mukati menyika muite mhirizhonga, kuti vanhu vatore mutemo vachiisa mumaoko mavo kana kuti vanhu vapandukirane marudzi. Iko zvino vakanemere ndingakutaurirai kuti gore ra2008 ndakutaurirai kuti kune vanhu makumi matanhatu zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa vakapondwa panyaya yemhepo yakasimuka yezenofobia. Asi kuti mungazivere kuti nazvino hapana kana munhu mumwe chete akabatwa nemhosva, kunyange vaitoonekwa vachizivikanwa vachidomwa nemazita kunzvimbo dzakasiyana siyana, hapana kana munhu mumwe chete akanzi ngaende kuturongo nenyaya idzodzo. Ndo zvinoratidza kuti mashoko anenge achitaurwa anenge asiri ekurevesa, vanenge vachiita nerweseri vachikurudzira vachikuchidzira mhepo nemoto wezenofobia. Iko zvino makore apfuura muna 2015 mambo varudzi vechizulu kuDurban vanonzi King Zwelithin vakataura mashoko ekuti vanhu vari kutiunzira zvirwere neumbavha nezvinhu zvisina maturo vabva kure ngavabve mukati menyika, pakasimukazve mhepo yezenofobia muna 2015. Asi mutungamiri wenyika vaZuma havana kuda kuti vatsiure mambo wemaZulu. Izvozvo zvinosimudza mhepo yakaipa.
Maita basa vamavhinga, ramba yanyu muri parunhare. Chris, tinonzwa kuti havana mukoma Cassius Mpofu. Makadi, welcome.
Okay, thanks Baba, I'm alright. Makadi.
Ngiyaphila Chris.
Kunjani mnumzana Mpofu?
Niphike baba, ninjani?
Hayi, siyaphila. Ya, ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngapho ePretoria ngodaba lolu olwe xenophobia?
Ya, Pretoria kulokwethuka kakhulu ngendaba yezimhlophe ngoba sokunamaviki athile abantu beSouth Africa bekhulumile ukuthi mhlaka 24 February kuzaba lokutshengisela okukhulu abazokwenza bethengisela ngokungajabuli ngokwanda kwabantu abavela ngaphandle kwelizwe njalo bathembisa ukuthi bazofika amanyathelo amakhulu bethathela abantu bangaphandle okutshengisa ukuthi kungaba lobudlwangudlwangu obukhulu. So ngendaba yokuthi abantu sebehlangane lezi gigaba eziningi bebuyela emuva sikhangela into eyenzakale ngo-2008 abantu banokwesaba okukhulu. Khona manje sibona ama-shops abantu baphandle aluthiwe nge-weekend ePretoria West. Amapolisa abekhona akhangela nje azangeze lutho. Bathi bethi ma bebuza u-station command ukuthi kathi amapolisa njengoba ekhona engenzi lutho abantu bentshontsha iy'mpahla zabantu uthini ngakho wathi yena uzo-investigator kodwa kube clear ukuthi amapolisa indawo lana bayivikela luthi ngaba abavikela abantu baphandle. Then-ke khona manje ama-shops ePretoria East lapha abantu abama-shops bakhuphile impahla zama-shops azikho. Khona sikhuluma kanje kwamanye ama-shops kulapha ePretoria East emini kuyobaba lelithingeke abakhona kodwa amapolisa asheshe afika sibone nje abapolisa siza ngobuningi nakhona impahla besesihambile. Abanye balabo bantu balimele babethaywa ngoba bekhomba ukuthi bebezimiselela abantu ethi bezolutha ukuthi bangabulala loba umuntu ma engaba esima endleleni yabo. So kulokhu kwethu ngokukhulu abantu abanakho ababona into ezama-2008.
Hayi, sunzima. Mr. Mavinga, are you still there?
Yes, I'm here. Thank you.
Yes, Mr. Mavinga, we saw in the South African the Sunday Times or the web version, the Times Live, where they were saying that there's a possibility that there is a new party that is being formed, and it is being formed on the basis of these xenophobic attacks. Have you heard anything like that?
Yes, I can confirm that there is an individual in Pretoria who has registered a political party that is focused on so-called South African first, but which is very xenophobic in outlook and focus. Not only that, one other big challenge is that there are a number of shadowy community groups, for example, in Pretoria, in Mamelodi Township, there is a group that is called Concerned Residents Association that is planning a march this coming Friday against foreign nationals, which is a purely xenophobic march, which the police have refused to clear, but which the residents are saying will go ahead. So these are indications that there is a very strong wave of xenophobic sentiment, which has not been checked by the authorities. And it's unfortunate because what is clear is that at a national leadership level, there is a lack of political will to decisively deal with the root cause of xenophobia. And we have seen since 2008 where more than 60 people were left dead by xenophobic violence, many of them foreign nationals, Zimbabweans, Mozambicans, Malawians, and Nigerians, that there hasn't been any accountability and justice for those heinous crimes. So this then gives a sense of impunity where people can loot shops and properties owned by foreign nationals with impunity, and with the police in South Africa folding their hands and not doing anything to maintain law and order. Not only that, we have another problem that relates to a complicit media in some parts where a reportage of crimes that is in proportionate, if you like, focus on crimes purportedly committed by foreign nationals. So if there is one Nigerian, the headline and everything else is about foreign nationals are bringing crimes into South Africa. But statistically, if you do an analysis, you'd find that the proportion is insignificant compared to what happens within South Africa. And this is the kind of media focus that then fuels myths and misconceptions about foreign nationals that are really feeding this and stoking, you know, the fires of xenophobia. So we are in a very dangerous situation where the tensions are running high, and some political leaders, including the Johannesburg mayor, the Democratic Alliance mayor, Herman Mashaba, has recently said, you know, foreign nationals are responsible for crime in the city, and they need to clean that up. So, such sentiments are fueling xenophobia. The Home Affairs Minister has also in the past made some statements that amount to xenophobic statements. So there is need for a comprehensive national action that is led by President Zuma from the top that shows clearly that South Africa condemns and does not condone any forms of xenophobic violence.
Mm. Thank you so much, Mr. Mafinga. Please do stay on the line. Chris, we have our first caller. Mukoma Ruramai Varuku Deben, South Africa. Magadi.
South Africa. Magadi.
Hello.
Hello, Tiruapen. Mungazora volume here, ready.
Okay, all right. Mukoma Rita Dubaroa.
Okay.
Yes, to go for a dream day and through South Africa and the good drivers on from Deben, Luena Guarari.
Okay.
Driver Matrati.
Saka imi mdimri mruto famba nenzimbo dzakati wande izvi zvamuri kuona nekunzwa.
Ndingono ma message arikutenderera pa WhatsApp. Vachingo aleta vanhu kuti chenjerai nambobato vashamwari sawira vangwari muPretoria. Vachingotaura kuti Friday kwawa isati yasvika asi Friday wapiwa warning. Enda bato mtume wangu kutebeni kwa kuchaka nyarara kutebeni. Mwe mchobe kandi kwa mwe njimu.
Imi matima mbusa nga nao erika na kunzwa muzibabu kena kapara zwa inga wa shopu kana imba?
No. Andwe na gana nuzi wao kero makura ya gaita mazimofobi andi na angu ama. Asi tunongo nzwa kutu wangu edu homegirls wa Afrika.
Mashoko hapa amunga pao wa mwe kusimbisa na mwenye ya kadai.
Tanoda kusimbisa wa nje kutingati garei, tira leti, chi, simbisa na hapa mawatapu. Azi tire gebe kutende rama meseji, kune ba, pane mango mapicture, no so tendere zwa, mango mapicture zi, wakaitika kutahari. Na ti tumirane izu nse choko adi, kutuwa tisa tundwe muda mtuziko nefie. Nekuti izvozvo vanhu takabatira ura maoko tinge tichifanira kugara tiri updated neinformation. Saka ndokurudzira vanhu zvizvaro zveof foreigners ngavagare vachiteerera news update maupdates and stuff. Izive kuti zvapata
kuti
takawarairwa.
Maita basa mukoma mufamba zvakanaka muchityaira hatinyanyoda kuti vanhu vataure parunhare.
Aiwa, ndakatopaka zvangu.
Aiwa kana makapaka. Aiwa kana makapaka zvinonakidza. Saka rwendo rwekuenda kuZimbabwe.
Tikuenda kuZimbabwe kuHarare ndokwati kuno front.
Aiwa mufamba zvakanaka mukoma. Thank you so much.
Bazvita inyi ngoma jo.
Dirumpenyu na Chris kunoku tinofara zvikuru.
Ndese,
okay, mukoma Richard. Chris ndi mukoma Richard wa South Africa. He said people should do away with circulating fake news. He says that is contributing to the fear that is gripping people, and he also urged all foreigners to keep abreast with current affairs, what's happening. So that's one area that we are also going to touch, the fake news. Because many people are sending pictures of what happened in 2008 and they are saying it's fresh news.
Mr. Mpofu.
Hello.
Yes, Mr. Mpofu, can you tell us about what you are getting from other cities? We understand that there is going to be this big march that's going to take place on Friday. The locals who are saying that they don't want foreigners. What are you hearing?
Yes, a lot of news is coming out from different cities, from different people, but it looks like the people who are talking about this thing that is going to be happening on Friday are people from Gauteng province. That is Joburg and Pretoria. That's where the big problem looks to be. In Pretoria, it looks like already the problem has already started. Looting is taking place. people have been beaten, the Somalis and the Pakistans, the shop owners, they have left their shops, they have emptied their shops. So it looks like Pretoria, the tension is too high. I think the mayor of Joburg, as for now, who's under the DA, is the one who caused all this tension, which is now rising between the foreigners and the locals. After taking office, after 100 days in office, came out in the open and said the foreigners were doing bad things, drugs, yes, prostitution, a lot of things he said about the foreigners, of which some of those things are true. But not every foreigner is involved in that kind of thing. And I think what he is supposed to do as a leader, is a public leader, that what he was supposed to do when he sees such things, supposed to take it to the law enforcement agency, than to go to the public and incite violence. That violence now, which he has incited, he's seeing now that he made a mistake. Today, there was a press statement that he released, saying, no, I'm not saying the foreigners might be attacked. I'm not saying all foreigners are being involved in drug deals and the prostitution and things like that. He's trying to retract his statement, but it's already too late. The power has been started. So I think it's a very, very unfortunate incident to see the leaders, public figures, inciting violence, encouraging people to fight each other. If you look at the figures here showing how violence has been taking place in South Africa, from 2000 to March 2008, 67 people were killed due to xenophobia. Then in May 2008, 62 people were killed, which 21 of them were South Africans. Then last in 2015, after the Zulu King also coming out in the open, criticizing foreigners, saying they're doing this, doing that, bad things. These people were killed. But all of those cases, no one has ever been taken to the court. No one has ever been convicted. But people were killed. Policemen were there. They saw people killing each other. They never did anything. No one was convicted. So it looks like the government of Africa is not doing enough to control this thing or to convict those people, to set a record straight. Those people who are killing others must be convicted, and each and every person must know that killing someone or taking the law into your own hands is a criminal thing which is not supposed to be done. We have security agents, we have police who are supposed to do this kind of matters, but looks like no one is doing anything. The government is encouraging, indirectly encouraging people to indulge in this kind of acts, which is very, very unfortunate.
Okay.
So I think...
Yeah, thank you so much. Can you keep holding, Jonga? We have to warn our viewers, especially those who are viewing, that we are not peddling fake news. We are showing you file pictures. The pictures and the videos that we are showing you are from 2008. So please beware.
Chris, tinamukoma muchemu waru South Africa. Magadi. I wonder if you don't rip him South Africa.
And you would have been daughter of Roma Trek for Matur and I in the government of Canada.
Ah, okay. Sagazitandian
Ramayam Chem.
We mean Dimir Ramayam Chemwa. I was no itica, Tirichuan and Arizakatu and De Sakavano Gangavango, Potsam Pichana Asaiwa, Tinofara Utmas, Gansakuanam Kanokupindam Churunga, Tipeo Funga Zenpam Sorapes Riquitic.
Yeah, Chaizo, Munozanyari, because the first thing I'm going to tell you is that the media, it has got an influence over shaping public opinion. That's number one. Contribution that you know, HIC to South Africa, it goes unreported. Because the standard of a living of a people is determined by the GDP, of which you know, I am contributing. Because I said, up and down. There are my reporters on some other news gatherers, but you told this information and making it known to the nation. They are useful. But the media tends to report on a handful of my foreign nationals. And let me not use the term foreign, because you know, I'll say they are African. when they see a handful of Africans, it becomes newsworthy for three quarters of the time. panofa munhu anotamba bora, whatever celebrity, it becomes newsworthy for 3/4 of the time. But panofa vanhu vakawanda vari kusevenza, that doesn't become newsworthy. Zvinongoti 2 days or 1 day zvatopera, they forgot kuti afange pari kufa chimbwa. Now, this government, I don't think kuti vanotida munhu. It's only that it's not institutionalized like apartheid used to be. Vanonyepa. I should think ivo vanotaura kuti vanhu vabvise pasi, varikunyara kuti vavazvitaure pozi, they know kuti takavachengeta. They went to Tanzania, they went to Angola, they went to Zambia, when their country was in problem. If this were having a problem, nenyika yedu, hatifuna kugara kuno, we will go back. Saka, ngavatibetserewo, tichazodzokera kana mutungamiriri wedu aita se kana pachinja hurumende, takuona kuti kwakugarika kupi kuZimbabwe. Chirita kuti nditi ivo varikutidzinga in another way. Let me explain to you kuti ndine vana, ndine maZSP mapenis. Taka apply, we were the first to be issued those permits. Never to apply. Vana vangu 2, which koro, aga to expire. And then we were required to make a certain payment and meet certain requirements, which I did. Taka badara mara almost 3,000 rand. Until today, those permits are not yet out. And remember, there are two governments, Department of Home Affairs, the Department of Education. I find it very funny that Department of Education, irikudzinga mwana wangu kuchikoro kuti haana permit, and yet inini I met the requirement. Ndakabhadhara mari yangu, which is hard earned. Ndiri ndine Friday ine, kana vasina permit ndabve panapa. Where do I get the permit from? And yet it is the government's department that is supposed to be issuing those permits. The permit is not yet out, but ndikunzi ngavabve kuchikoro havatide. Saka nao iye zvinezvi tiri kurwadziwa zvekuti they don't know kuti this is going to disturb the region. Isusu tadriva matraki, ndino driva from Zambia, I mean from Durban to Zambia, tenda DRC, like that. Saka, what they don't know is that we are now tired. Now people are, now vanhu vachenjera because of this social media. Maningi, ma WhatsApp wana, vitaura na wakoma, ngati chianene wana. But nesuo, kana wachita wandide muno, okay, that is fine, chepa mnika mau, asi inina, ndidu kona rurera wali chipinda mnika mangu, gare kwa wako, ndi gare kwa wangu. Because you don't want us to work together. We are working together for the benefit of Africa. The world is now a village. It's a global village. Saka, apasina kutu munachati, iyo ono gara, those divide and rule, nizi, jaka furakare, chaku gara, chaku gara sana, teka. Turukuwa kama basa, in a way that they don't know. Munaruku Zambia, baka tenga inu from abroad.
Ngotiga, mkuma rurama eti ni mwe mtere, chungotiga.
Okay, that's fine, but I'm telling you, we are going to retaliate. Apana rurisha pinda Zambia, apana rurisha pinda Zimbabwe, no problem. But the government but the whole region is going to be disturbed. It's going to affect the economy.
Regai, nimbo kubatai muromo mkoma ruramai, ko imimi wa mno shandira waru kuti iwo chiipa msorope, shirikuitu kwa kuwashandu wa Jesus.
Vatino shandira?
Varu kuti iwo kana wachuona o vashandi wao wachi shunguruzgwa. Na uti kana matongo shunguruzgwa kwa muno gara kumarukishe ni ragura uti kana kubasa zunguwa makuto tadza kuenda makutiza musha wa mugere.
Chakaitika ndikubiti ndukushanda kamba na ndukushandira eni ndiye ku Zimbabwe but it's registered in South Africa. And the other thing that they don't realize is kuti tawea kuno vote tukute elavan makamba neti akawea kuno kuti brain draining waru kutura a lot of businesses are munom. My business people, all right, why are they not saying all the foreign businesses go out? Now, what is the name of my business? ADTN is not saying very cool. My doctors, even Nigeria, are point one, or my teacher, they don't see the good things that the foreigners are doing, but they are quick on to say, that is the name of Nigerians. When I'm going to go, I can't remember, I should think you know, I got back to animal drugs, I don't know which country she was, she went to. She was a drug dealer. So should you say my South Africans are drug dealers? We can't use sweep with the same brush. It's only that you now they put a high demand of drugs. This is why a lot of people bring drugs here. I've even experienced one where I don't go to the car and I know that they offense I don't want to do it. Why is it that there is a great demand of drug use in your country? What are you doing to stop the demand for drugs so that these people don't come. Avaindukunindi, because Botswana, they don't want drugs. They don't want to Malawi. They don't go to Malawi because Malawi, they don't use drugs. In Zimbabwe, they don't use. But it's a question of demand and supply. They are supposed to be doing something with reducing the demand for drugs. This is why a lot of people come here.
Thank you so much.
All right, thanks, bye-bye.
Maita basa. Christine Mwemtereri, hello? Hello?
Yebo, baba.
Eh, ndiya nabo, uthini?
Ngiyaphila baba kunjani ukhuluma lo mlevu ufana ka Jonathan Echolocho.
Hayi Echolocho.
Unja ungapi ungapi konapho?
Ngikathe ngathe zise Zambia baba endola.
Oh endola. Yi manje uya kufike ine South Africa.
Vele ngihlala khona mina ngihlala khona ngila isinga lakho. Hayi ngila isinga ngihlala khona mina eGoli.
Oh, manje udaba lolo lezenophobia ulubona njani? Sizwa kuthiwa ngolesihlanu lapha kuzaba kule march enkulu lapha babe besithi bona abokuza kabaphenduke emakhaya.
Udaba lolo ngiyaluzwa kodwa ke uzathola ukuthi ama foreigners mina ngi foreigner lana yithe sibanga khonokho ukuthi kube njalo. Yabona silabantu laba abethu laba be Harare. Bayantshontsha bayona bangamasela yibo bakhoza ukuthi izinto zithole sesiba nzima emasise-South Africa. Second, ba-selfish kabafuni ukukhuluma isiNdebele. But ma usazi isiNdebele kumbiswana, we are very much safe. Uyabona, uyabuya ma uzuzithi mkoma kini mina ngiyakujikela ngisakomisi mina. Uyabona.
Awu yebo-ke okokuthi wena imuli yakho ingapi? ise-South Africa kumbi ise-Zimbabwe?
Imuli yami ise-South Africa.
Aha, so likhulumisa isiZulu liyathetha vele li-safe.
Mina ngikhulumisa isiZulu leTswana lemuli yami ikhulumisa isiZulu. Safunda ama-languages because ngohlupho esaluthola nge-1980. Lakathesi mina vele kuthiwa ngamithi kabaruthuze. Labo bangakhulumisa iNdebele kutshaye bona bangakhulumisa iNdebele abangizondayo ila ndaba but iqiniso ukuthi la-selfish kabafuni ukufunda ulimi lwekhaya ngakhezi ngaba bayazisa iNdebele ngakabala problem ngoba ngakhezi umuntu uyafike ukukhuluma iNdebele Tswana awusazi susibuya usithi mkoma baruthuza ba-right
hayi sibongile ngembono yakho
kubuhlungu ngakhezi lama-flood echolotsha awukazi umuntu esihloneni ekhalakhala esithi e abantu bemandebeleni baneproblem balama-flood bahlasela igugrawundi ba-right beruthuze kabaruthuze kakhulu especially bona babeharare beze befundisa iNdebele nakufuna befundisa iNdebele beruthuze
hayi sibongile ngembono yakho mnumzana Mlevu
liza ngixolela kulaba abazanithatha kazi kodwa hayi kube kunjalo ngiyabonga baba
hayi sibongile
Thank you so much. Chris, I think we can go back to Mr. Mavinga. Mr. Mavinga?
Yes, sir.
I saw reports that the Nigerian embassy in South Africa or the Nigerian government is planning to approach the African Union over attacks by South Africans on their nationals there. Do you think this is possible?
Indeed it is, but I just wanted to respond to Mlevu from Cholocha. I think it's inappropriate and wrong to believe that there is any basis or justification for xenophobia. It's most unfortunate that we can share such sentiments. So I cannot let that go unchallenged. It is good that we should learn people's cultures, and when we are in community, we must learn their languages, but that cannot be a basis for justifying xenophobia. We cannot be serious as activists or Zimbabweans if we think that it is good that if we are unable to properly name your chin or elbow in isiZulu, then you should be beaten up. That is wrong. But going to your question about the African Union. The challenge is that the African Union is rather weak in dealing with these things. You remember that when there was xenophobia in 2015 in Durban, SADC was seized with the matter. But again, it was largely a talk shop that did not have any concrete solution. So the big player, the duty holder, is the government of South Africa. This is the government that must, in pursuit of its foreign policy agenda, which is built around Ubuntu, must acknowledge the African solidarity, must acknowledge that we are African brothers and sisters, because for South Africa to be where it is, it was because of Zimbabwe, of Mozambique, of Zambia, where the cadership of the ANC was based for many, many, many years. So this is what the government of South Africa should do, to say that there is a responsibility that all the people in South Africa, regardless of race or nationality, should be protected in accordance with the law. There is no basis whatsoever, because like one caller said, then we do not want to open room for retaliation, because that could happen. We need to have an integrated Africa where there is leadership and maintenance of law and order. If there are criminal acts, the police must take leadership. It is not for communities to take the law into their own hands and begin to bash up and beat people, because there are structures and systems in place to deal with those things. And the media, particularly the domestic media in South Africa, must also report responsibly and not stoke the fires of xenophobia.
Thank you so much. That's a very good observation. Maybe Mr. Cassius Mpofu, you can also add on the caller who said that people should learn languages in order for them to be protected. What's your reaction to that?
Yeah, I think it's very important to learn languages, but it's not good to, to the language Mr. Mlev used. I think it's not good. We need to build a society, regardless of our culture, regardless of our language. We are one people. We have Nigerians, we have South Africans, we have Zimbabweans, we have Malawians. We are one people. Languages cannot be a barrier that can divide us. I think we need to respect each other's culture, respect each other's language. Yes, it's good to learn Setswana, it's good to learn Zulu, but that, yeah, I can speak Zulu myself, but that I'll never become a South African because I know Zulu. I'll never become a South African because I know Sepedi or what any language we can speak. I think what is more important is to value the life of a human being. Look at a human being as a human being. Yeah, it's bad when you're a human being, right? I think it's his own, it's how he sees things, but I think South Africans, they don't choose who to attack because you speak this language. They choose a foreigner. As long as they are a foreigner, they attack you if they want to attack you. Language cannot, let's not allow language to divide us. We don't want to get to a situation like what happened in Rwanda and the Burundi, which is ended up having 500,000 of people being killed just because of the language. I think it's very, very unfortunate. Not good.
Thank you so much. We also condemn that, but I hope and understand that he may be still listening to the show, and he may get one or two things from you guys. Thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Mavinga, there's this belief that the petty in South Africa are the ones who are mostly, against foreigners, especially Zimbabweans. Is it true? I mean, this does not only come from Mr. Herman Mashaba, the Democratic Alliance mayor of Johannesburg, who made these xenophobic statements. There's always been that belief. What do you know about that?
Well, what I can tell you, Chris, is that South Africa is coming from a very deeply divided system of governance, the apartheid system, that was based on a divide and rule. So those divisions have been projected and are reflected in the attitude of South Africans towards foreign nationals. And that
those sentiments, which are xenophobic in character, are fueled by the political leadership. In some cases, at a local level, at a local council level, who believe or who use, the presence of foreign nationals as an excuse to divert and scapegoat their failings. You will know that South Africa is facing serious challenges around service delivery. So when you have those challenges in the townships, in areas like Diepsloot, Tembisa, Rosettenville, Mamelodi, these are fettering and fertile grounds for xenophobic violence, because the people there ordinarily are disgruntled. And what it takes is just a whisper about someone who can be blamed for the state of affairs. And it has been oftentimes been very easy for the authorities and the political leadership to point fingers at those that are not from within that community. And in the absence of a strong and committed police force that can enforce the law and send a message that xenophobia will not be tolerated, then there is no stopping that wildfire of xenophobia, because there is no accountability. There is impunity. And these are the challenges that we have been saying to the leadership of South Africa, that if you do not send a clear message through action that those who commit xenophobic violence will be held accountable, then we will continue to have these successive waves year in, year out. And then the perception or the idea of a South Africa that is a rainbow nation that is driven by Ubuntu will just fade away because of how foreign nationals are being treated.
Oh, thank you so much, Mr. Mafinga. Do stay on the line. We have an anonymous caller. Makadi.
Ukulumisindebele.
Uthini?
Ngikhona njani wena?
Ngiyaphila. Igama uthini?
Anonymous igama.
Ufona ungapi Anonymous?
Ila Jobeki.
Oh, eJobeki. Ya ungasitshela ngomumo.
Ekhaya ngibuya lezimi lapha ebubi lapho ne.
Oh, se ubuye ebubi lapha. Izulu linile phela ebubi la.
Ova, siyajabulela kakhulu, kumnandi, kuhle, so zamakhabe konke lo nyaka.
Hayi, kulungile. Ungasiphi imbono yakho?
Yeah, into engifuna ukuyiveyiza umbono wami lana, ngithanda ukuthi liwu-understand, kodwa ke ngiyazi uzokugcunula abanye bathinteka buhlungu, ne? Le ndoda ephuma emanzi ebikhuluma isiNdebele lana, ngiyayisekela iqiniso elikhona, ne? Uyabona thina njengamaZimbabweni masila eSouth Africa. Sizokhosela lapha, sizoncenga ukuthi sithole ukuphila ngoba ezweni lakithi kuyadeda ngithi. Kodwa kubuhlungu kakhulu ngoba siphila labo laba abafowethu abanye ababuya ngapha ngasempumalanga bakhulumiswana njengoba ubeshwe lo ndoda lo. Basuke bazibeke phezulu okokuthi bathi bona ama-South African akaphusa mbe basho njalo ngeshona abafundile abazi next. Sizobafundisa thina. Sibaningi we more than 5 million. Sizayithatha le South Africa. Ezinkulumo ezinjalo zizokuphatha njani uma uzizo? Mabe sabajabulile bephuza bayekhuluma le nkulumo enjalo ebuhlungu. Okuthi nawe uzuzisola ukuthi kambe bavula iradio, bashaya ingoma zasekhonale ekhaya, bagcwala etekisini, bakhuluma isishona, bakhulumele phezulu, abafuni ukuthi bazithobe, bazibeke phansi. You understand?
Uyakwanisa ukukhuluma. Uyakwanisa ukukhuluma ngesilungu?
Yeah, I can talk English.
Yeah, let's talk in English and then we want to have a discourse with one of our guests here. He is a human rights specialist.
Okay, okay. What is happening here is that our nation, our people from Zim, especially the Mashonas, when they get here in South Africa, they make themselves like very educated people, very intelligent people, of which South Africans are inferior. They don't know nothing. And then the way they do, they talk like they say, oh, this South Africa, we're going to rule it as time goes on. We're more than 5 million here in South Africa. And they do like they are at home. But if we are here in South Africa as Zimbabweans, we are here to anything and support our families. We don't have to be proud of our education that we earn in our country. And that the other thing, if they blame the police that they don't take action, me, I come from Bovi. Recently, there were guys called themselves Shurukis. They terrorized the villagers in Bovi very badly there. No one was arrested. So if you compare that, that's another study of xenophobia right at home there, you see. So these things must be looked carefully. And all these Shona-speaking people, they must be very polite. They mustn't be proud of themselves in other countries' people. I'm just saying that because this xenophobia is coming to Nigerians and other foreigners, but we are not going to be accepted in this issue because of our behavior. We have to be very humble when we are in other people's country. I say that in my heart because I stay with these people. I don't know where did they get this kind of behavior. It's very, very, very painful, I'm telling you. Anybody else can support me and can tell you what is happening here in South Africa.
Ah, okay. Meanwhile, can you just hold on? We'll ask Mr. Dewa Mavinga to respond.
Okay.
Thanks. I hear what the caller has said, his views. Mm-hmm. But as a human rights lawyer, what I want to say is that human rights, people's rights, are not based on issues of social indications of acceptance or otherwise. What it means is simply that there are laws in any country that must govern conduct. And there is no basis in law for people to be subjugated by another on the basis that they are in a different country. Look, South Africans are also visitors or expatriates or foreign nationals in other countries. So would they want to be treated like that? What we want is to build a global village. Well and good, let's promote cultural integration. Yes, that is important. But it cannot be on the basis of violence. There is no justification that someone can be burnt alive simply because they cannot speak, you know, the local language. That is not acceptable. You will see and know that even in Zimbabwe, where we have different groups, there has always been emphasis on the need for integration and on the need for a respect of the law and the framework of the law. What we are experiencing in South Africa, if it is not resolved, it simply means that the country will go up in smoke. So, yes, well and good what you have said, but the reality is that at law, there is no basis or justification for violence simply because you do not agree or simply because you think someone is not coming in accordance with your terms. What freedom, African freedom, really means when you talk of African Renaissance is that African people must be free in each other's countries to travel freely across continents, across borders.
Because these Mr. are Mavinga, borders. Thank you, Mr. Mavinga. We have another caller, and I hope the anonymous caller has got a response there. Okay.
Hello. They must take a note of that. Thank you very much. But they must work it out. Because this family, they've been given. They made them, they think they're at home. They've got their freedom. And then they do whatever they want. But that was only to help us in living here in South Africa.
Okay. Thank you so much, Mr. Anonymous. We are running out of time. We will call you some other time. Thank you so much.
Tina Tatisa and this is Mukoma and my DCC, but we're from South Africa. We're from Zimbabwe. Magadi?
I'm doing okay. And what's
up? Is it Andiani?
Mr. Jerry Tatisa.
Okay. We're from Zimbabwe.
Ya ndiriku Zimbabwe.
Ngoti ga nguva yacho inenge yadyana 30 seconds.
Okay, my suggestion is that maZimbabweans ari South Africa vanofanira kutobatana vototi on Friday votopinda ma streets votoita chero attack.
Aiwa.
Kwataka kwekurwisa here.
Problem about xenophobia, it's like it's becoming a disease or it's now to visit South Africans. One of what can
Asi atikurudzire kuti vanhu varwisane mukoma tatisa atikurudzire kuti vanhu varwisane aiwa studio 7 aikurudzire kuti vanhu varwisane maita basa thank you so much
Thank you so much to Advocate Gab. Oh, I beg your pardon. We didn't get him online.
Yes.
He was supposed to be online. Anyway, we had Dewa Mavinga, a human rights lawyer, and Kesha Sajaza Simanampofu, both who are in South Africa. Thanks for being our guests. And all our callers who managed to get through. And those who did not, please try again. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Toti murare zvakanaka vateereri ndini Jonga Kandemiri tosangana muzvirongwa zvedu zvinotevera.